A kwete zvinhu zvisina kunyanya kundishamisa stereki nekuda kwekuti ndobato ranga richitonga. Tinoziva kuti mapato anenge achitonga anenge aine advantage nekuda kwekuti ndo vanenge vachicontrola atingati mainstitutions ane chekuita nekuti sarudzo dzinobuda sei. Tiri kutaura nyaya dzemainstitutions akaita sevanofambisa sarudzo vacho vematarezimosva nezvakadaro daro.
Totarisawo imwe nyaya iri kunetsa ndeyekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vange vatokorokotedza Frelimo zvakabuda musarudzo zvisati zvaziviswa. Munotiwo kudi nezvavakaita izvi?
Hazvibudisi chimiro chakanaka vaZulu nokuda kwekuti vaMnangagwa ndo chairman weSADC, naizvozvo vanotarisirwa kuzvibata nenzira yepamusoro-soro. Kukorokotedza kwavakaita kukunda kweFrelimo idzo sarudzo dzisati dzataurwa kuti dzabuda sei hazvinyatsobudi zvakanaka nekuda kwekuti ndopaya panonzi nevakuru chembere yoshayikwa bere rorutsa imvi kuti vanotaura kuti havakunda zvisati zvazivikanwa zvobva zvabuda zvakadaro. Saka hazvinyatsobudi zvakanaka, zvinokanganisa maonerwo anoitwa mabudiro esarudzo dzenyika iyoyo.
Tiri kunzwawo kuti zvinhu hazvina kugadzikana mumaputo nemamwe madhorobha emunyika ine nzvimbo dzakati wandei wandei, sezvo vanopikisa vari kutivo sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka, veFrelimo vachiti sarudzo dzakafambiswa zvakanaka. Munoona sei nyaya yesarudzo iMozambique nedzimwewo nyika dzemuAfrica tichitarisawo kuti muZimbabwe makaita kunetsana kwakadai?
VaZulu hazvibudi zvakanaka nekuda kwekuti sarudzo dzinofanira kuva idzo hwaro hwakasimba hunova ihwo panoumbwa hurumende yejekerere kana kuti hurumende inenge yabuda muvanhu. Zvino kana paine kusawirirana kwekuti sarudzo dzafambiswa sei, kunyange hurumende yacho inozouya inongova hurumende inenge padai isingatendwi nevanhu vairi kutungamirira.